Nengo dzeZimbabwe Liberation War Veterans Association idzi dzange dzisingadariki makumaviri dzamacha kubva paAfrica Unity Square dzakachengetedzwa nemapurisa kuenda kumahofisi emutungamiri wenyika uko dzatadza kusangana nava Emerson Munangagwa sezvo vange vari mudare remakurukota. Mumwe varwiri verusununguko vaFrederick Ngombe vati vashandi vemahofisi avamunangagwa vatambira gwaro rezvichemo zvavo.
Unfortunately, we couldn't meet. Our objective was to meet the president, but unfortunately, we couldn't meet him because it looks like he's in cabinet or something like that. Okay. So what they just did was sign a copy and a petition indicating that Radi Bawan.
Studio 7, I now kwanisa kunzwa kumutauri wa vamunangagwa wa George Charamba kutitinzwe kuti vamunangagwa vachafambisa sei nyaya iyi. Vamwe varatidzira ndiva Gina Mutsinze, avo vati vakavimbiswa nehurumende kuti vachapiwa zviuru zviviri zvemadhora mwedzi wega wega semari yemudyandigere kubva muna 1997 kusvika pari zvino.
Tiri kupiwa $234 instead of $2,000 yatakavimbiswa 1997 kuti tinofanira kunge tichipiwa iyoyo kusvikira tafa. Asi nhasi tiri kuwanika $234.
Kana izvi zvikaitika, zvinoreva kuti nhengo imwe chete yesangano iri inofanira kupiwa mazana mana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora kana kuti $450,000. Pari zvino vanhu ava vari kupiwa mazana maviri nemakumi matatu nemadhora mana pamwedzi. Muna 1997 mekare, mawo veterans akapiwa zviuru makumi mashanu zvemadhora pamunhu wega wega, izvo zvakadonhedza upfumi hwenyika pasi. Zvimwewo zviri kudiwa nekomiti iyi ndezvekuti pajekeswe nezvemari yakaiswa mukambani yetelecel nesangano ravo, pamwe nekuti paitwe bira guru munyika yose rekutambira vese vakadzoka kuhondo. Zvabuda pachena kuti hapana kuwirirana musangano revakarwa hondo, sezvo vamwe vavo vange vari kushora munyori mukuru wesangano iri zvakare vari gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nekuchengetedzwa kwevakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMatema Danda pamusoro penyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Mahia sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.